mutauri webazi redzidzo vataungana ndoro vati varayiridzi nevadzidzi mangwana vanofanira kuita zvirongwa zvekucherechedza zuva rakatarwa nesadhak rekukurudzira kubviswa kwezvirango zvakatemerwa vakuru vehurumende nenyika dzekumavirira.
Idai nyika yenyu, isu sebazi reprimary nesecondary education tinokurudzira nyaya dzeanti-sanctions, nekuti isusu senyika yeZimbabwe masanctions akatidzorera mazvikuru kumashure chaizvo, zvikuru chaizvo. Saka ukaona paine munhu anozviti ndeve muno muZimbabwe anoti hatinei nezveanti-sanctions day, hai ndoona kunge munhu iye anenge akarashika.
Mamwe masangano evarayiridzi akaita seAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe pamwe neProgressive Teachers Union of Zimbabwe anoti nhengo dzavo dzakaudzwawo mashoko aya nevakuru mubazi redzidzo mumatunhu akasiyana-siyana, asi masangano aya ati haasi kuzoita izvi achiti zvinokanganisa kudzidza kwevana muzvikoro, zvikuru sei avo vari kunyora bvunzo dzeordinary neadvanced level. Mutungamiri weR2s vaobert masaraure vati zviri kurongwa nehurumende izvi zvinodzosera shure nyaya yedzidzo sezvo vana vakamb rasikirwa nenguva yakawanda pakambovharwa zvikoro nekuda kwechirwere cheCOVID-19.
Tikuramba tichishungurudzika nekudisturbwa kudzidza kwevana nezvirongwa zvakasiyana-siyana zvinoramba zvichiuyiswa. Musi uno vana vaitadza kudzidza nenyaya yeCOVID-19, musi uno vana vakatadza kudzidza nenyaya yekunzi kuwanzi musangano waTeachers for ED. Apa tonzwa kuti vana havachatenderwa kudzidza kuti vaite zvokurwisana nemasanctions, asi tikatadza kuti masanctions aya zvirango zveupfumi zviri kupuwa neimwe nyika kana zviriko zvechokwa, imwewo nyika iri kwairi ichiti yatongera imwe nyika zvirango zveupfumi. Tiri kutiwo muno muZimbabwe chero kana America ine foreign policy yayo, isusu tine zvatakatadza. Tinoona kuti paforeign policy yeAmerica vanoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu havadi vanhu vanobirira maelection, havadi vanhu vanombunyikidza vamwe. Kana muno hurumende yedu ichida kuramba ichimbunyikidza vamwe, ichiramba ichibirira maelections, ngaiite izvozvo, asi ine planwo iri internal yekuti vachaita sei kuti upfumi. Hazvidi kuti vana vaungane vachiimba, hazvidi mapoemu, zvinoda kuti hurumende inge ine plan ne economic plan.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatarisirwa kutura mashoko mangwana kuState House vachikurudzira kubviswa kwezvirango izvi, ukuwo vaimbi vachizotarisirwawo kuita pungwe vachiimba kuchitungwiza Aquatic Complex vachikurudzirawo kubviswa kwezvirango izvi paurongwa huri kutungamirirwa nebazi rinoona nezvekuburiswa kwemashoko. Vanotungamira nhengo dzeZANU PF muparamende vapupuraito garepi vati zvirango izvi zvinofanira kubviswa sezvo vachiti zviri kukonzera kuti veruzhinji munyika vanhonge svosve nemuromo. Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika varashwit Mukundu vati hurumende inofanira kuita zvinobatika munyaya dzekucherechedza kodzero dzevanhu kuitira kuti zvirango izvi zvigobviswa, kwete kuswera ichikuma yakakwira pamusoro pegomo isina zvairi kuita.
Saka zvinhu izvozvo zvinoda kuti zvigadziriswe. Hazvigadziriswe nemuromo chete nekungotaura nekungopenga kuti zvirango ngazvibviswe. Asi hurumende yeZANU PF ngaisandure mabatiro anoita zvizvarwa zvenyika inoyi. Ngaitarise kuipa kwakaita kubatwa kwezvibharo, kumbunyikidzwa kuri kuitwa vanhu. Izvozvo kana zvichinge zvagadziriswa zvinove nyore kuti vana vese veZimbabwe vabatane pamusoro pekuti zvirango zveupfumi ngazvibve.
Nyika dzekumavirira dzakaita seAmerica dzakatemera Zimbabwe zvirango zvichitevera kusafambiswa zvakanaka kwesarudzo pamwe nekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika. America inoti Zimbabwe inofanira kucherechedza kodzero dzevanhu uye kunanganisa mitemo nebumbiro remitemo yenyika kana ichida kuti zvirango zvibviswe. Inoramba kuti zvirango izvi zvakanangana nevanhuwo zvavo munyika, asi vanotonga nedemo chete. Zvirango izvi zvakatemerwa muna 2001. America inoti nyaya yehuori nekutadza kutungamira ndizvo zvapa kuti Zimbabwe iite sekunge yakageza negoka munyama, kwete zvirango sezvinotaurwa nevatungamiri vehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.